Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri unyana 28/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Unobatsira kuti kana vachinge vauya vakaona vakapa zvavari pakurudzira zvikagadziriswa kana kuti zvikazadziswa zvinogona kusimudzira chimiro chenyika. Asi chakanyanyisa kukosha, chinonyanyisa kusimudzira chimiro chenyika, kuri kuona kuti vana veZimbabwe vanobatwa sei pamberi pemutemo, kodzero dzavo dzinochengetedzwa sei nenyika yavo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzotaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations yakakosha iri kushanyira Zimbabwe mwedzi unouya. Chirongwa cheHarare Agricultural Show choitwa muHarare paine kurudziro yemubatira pamwe pakati pemakambani ezvicherwa nevagari vekumaruwa.
Zvakaoma, hatimboda kunyepera namurimi anogona kudzokera. Tinogona kushinga tinodzokera mumunda sevanhu tajaira kurima. Asi kwete kudzokera zvati taongotifungira kuti ndomadzokera nechaita nekuti mbeu iri kudhura zvemashuwa.
Varimi vochema-chema zvikuru nekukwira kwakaita mitengo yembeu nefotereza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations riri kutumira kuZimbabwe nhumwa yaro yakakosha inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Alena Duan. Nhumwa iyi inotarisirwa kushanyira Zimbabwe kubva musi wa18 kusvika musi wa28 Gumiguru kuti inzwisise pamwe nekuzvionera yoga pamhino sefodya kuti zvirango zvinonzi nehurumende zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvakadii kodzero dzevanhu. Amai Duan nechikwata chavo vanonzi vachanga vachiunganidza umbo hwavari kuda kubva kumisangano yavachaita nevakuru vehurumende, vemasangano akazvimirira, vemapoka asiri pasi pehurumende pamwe nevemapato anopikisa. Zvichawanikwa nenhumwe yakakosha iyi zvinonzi zvichazosvitswa kumusangano weUnited Nations Human Rights Council wechimakumi mashanu nemumwe kana kuti 51st session uchaitwa muna Gunyana 2022. Pari zvino chikwata ichi chiri kukoka vose vane chekuita nenyaya iyi kuti vape maonero avo panyaya yezvirango iyi musi wa10 Gumiguru usati wasvika. Vachitaura kumusangano weUnited Nations wegore rino, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo yakanga yakoka nhumwe yeUnited Nations iyi kuti izvionere kwavanoti kukanganiswa kwekodzero dzevanhu nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nenyika dzekumawirira, izvo zvavanoti zviri kukanganisa nyika. Aka kanenge kasiri kekutanga kuti nhumwe yakakosha yeUnited Nations ishanyire Zimbabwe kunoita tsvakurudzo dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Muna 2005 amai Anna Tibaijuka vakapinda munyika zvichitevera kuparadzwa kwedzimba nehurumende pachirongwa chayo cheOperation Murambatsvina, izvo zvakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasisina misha zvikuru mumaguta nemumadhorobha. Kuti tinzwe nezvekukosha kwerwendo rwaamai Duan, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga.
Hongu tiri kunzwa nyaya yerwendo urwu rwemumiriri weUnited Nations panyaya dzezvirango neukama hwazvo nekodzero. Asi dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZimbabwe iri kungotsvaga manyautsa mukanwa ekuti inzwe mashoko anogona kuifadza iyo pasina zviripo zvinobatika zvingaite kuti upenyu hwevana veZimbabwe huvandudzike huve nepundutso. nekutino ziva kuti iko zvino kubva zvapinda hurumende yavamunangagwa zvirango zviripo zvakatemwa zvakanangana nevanhu vanotungamira pane zvemitemo nevamwe vakadomwa panyaya dzeuori izvozvo hazvigone kuti zvibiswe kana kumira nenyaya yekuti kwauya nhume yabva kuUnited Nations vanhu vane simba rekutseketudza zvirango vanhu vari pasi pezvirango vakataurirwa kuti vasimudzire kodzero dzevanhu
tichitarisa iko kuuya kwaamai Doane kwakakosha zvakadii kuchimiro chenyika
kunobatsira kuti kana vachinge vauya vakaona vakapa zvavanenge vakurudzira zvikagadziriswa kana kuti zvikazadziswa zvinogona kusimudzira chimiro chenyika asi chakanyanyisa kukosha chinonyanyisa kusimudzira chimiro chenyika kuri kuona kuti mhuri yenyika iyoyo vana vezimbabwe vanobatwa sei pamberi pemutemo kodzero dzavo dzinochengetedzwa sei nenyika yavo ndo zvikuru iko zvino tinenge tichinzwa nyaya dzekuchema chema kunenge kuchiita mhuri dziri kwamutoko dziri kuuzumba nenyaya dzekuti vari kubiswa mumisha yavo kuti kupinde vanopinda vachichera matombo egranite tinonzwa kuchema chema kuchipinge zvimwe chete kuchiredzi kuchilonga zvimwe chete kuhwange kudinde zvimwe chete saka izvozvo ndo zvinotariswa panyaya yechimiro chenyika kunyanya
tiri kuona kuti kuuya kwaamai Doane hakasike kutanga kuti nhume yeUnited Nations inge ichiuya kunotarisa nyaya dzekodzero takaona amai Anatibai Juka vachiuya muZimbabwe muna 2005 pane zvazvinoshandura here
kuti paite shanduko hunge hurumende ichitenda kugamuchira zvainenge yataurirwa kuti iite iko zvino hapana shanduko yatinganyaya kutarisira nekuti tinoziva kuti dzimwe nhume dzakauya kubva kunguva yaamai Tibai Juka dzaitaura kuti itai zvakati nezvakati 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 asi hazvina aiteerera saka zvinenge zvisina basiro yazvinopa kumhuri yezimbabwe nekudaro chinonyaya kuti chikosheswe ndechekuti hurumende yezimbabwe yavamunangagwa idzidze kuita zvainenge yataurirwa
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vari parunare kuBritain nestudio 7 tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf dr simba mavhaza kuti tinzwewo maonero avo parwendo urwu
yesi chokwadi kuti mai Alena Doane vari kuuya musi 18 kusvika musi 28 vanenge vari muzimbabwe havasi kuuya voga vari kuuya after invitation vakainvitwa so kuti uyai kuzoni remeka saka it means kuti hurumende haina chairi kuvanza chavari kufambira varoda kutanga vaona kuti nyika yedu iyi yakambomira sei pane kupunyikidzana here kurimo kana kutyorwa kukodzero dzevanhu kana kuti kune kushandiswa kwechisimba kwakaomarara nemapurisa here kana kuti nemauto kana nevaya vanonzi vesecurity sector vanosanganisa vaongorori vaferefeti mapurisa mauto nevemajeri
rwendo rwavo tiri kunzwa kuti rwakanangana nekuona kuti zvirango zvinonzi nezimbabwe zvakatemerwa nyika zviri kubata sei vanhu zvinozopinda papi panyaya dzisi dzamuri kutaura idzi kusangana navo nemapurisa nezvimwe zvakadaro zvinei nenyaya yezvirango
nekuti zvirango zviri kutemerwa nenyaya yekunzi zimbabwe haisi kubata pahuman rights zvakanaka saka human rights inoonekwa pabatirwo emunhu nemapurisa kana kuti nemauto kana munhu achinzi atyorerwa kodzero yangu hurumende haityore yoga tinotyoresa kana kuti the first point of call panyaya yemahuman rights issues mapurisa ndo first point of call the second point of call ndo kunoziviswa munhu achinge asungwa anobatwa semunhu here akabatwa sei saka vari kuti tiri kumbunyikidzwa havasi kuti vamunangagwa ndo vari kuuya chivarambidzi vari kuti vamunangagwa ari kutuma mapurisa avo
tinonzwa nyika dzakatemera zvirango vanhu vari muzimbabwe dzinoramba kuti hadzina kutemera hurumende dzakatemera vanhuwo zvavo kana kuti vanhu vari muhurumende nemamwe makambani anochidzaya nehurumende kana muchiti imi zvirango zvakapiwa zimbabwe muri kurevei
nyika idzi kungotaurawo hadzi sediro rakutadai chokwadi ndechekuti kana ukapa masanctions ukatemera zvirango kuna baba wemba zvatoreva kuti mbambe hamuchina chikafu hamuchatyiwa zvirango zvakatemerwa avanoti maindividuals hachisi chokwadi chote kana vachiti individual baba havasi kungoreva munhu je vanoreva kana kambani yemunhu iyoyo ukatemera zvirango kukambani yevamabhizinesi emuzimbabwe Majasa afahasi mwana watimena jetamu. Ajasa afahano wano senza mkambani muri zao.
Tirikunzwa muri kutaura imi kuti hurumende yeZimbabwe yakakoka nhume iyo iye United Nations. Asi maziro atinoitaka United Nations ndoyo inokumbira kunyika kuti tida kuuya yopiwa mvumo.
Kana vakumbira kuuya ndovada kupa mvumo ndakukoka.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhasa vachitaura vari parunare kuBritain zvakare neStudio 7. Zviratidzwa zveHarare Agricultural Show zvatanga nhasi paine kurudziro yekuti varimi pamwe nevemakambani ezvicherwa havafanira kupokana asi kuti vanofanira kushanda pamwe chete mukusimudzira mabasa avo neupfumi hwenyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show, wazeya kuti varimi nevemakambani ezvicherwa vangashandidzane sei. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaVangelis Peter Aritatos vati hapafaniri kuva nemakakatanwa pakati pevaviri ava, asi kuti vanofanira kushanda pamwe chete.
Tine machallenges akawanda mumining, tine maconflicts between mining and farming. Nekuti maminers vanochera kwese kwese, mafarmers varikuda kurima. Saka isu siri kuti sehurumende kuti mafarmers nemaminers vanofanira kubatana vowirirana kuti panocherwa se nzvimbo yekurima vanorima sipapi. But isusu tiri kuti kana vachikwanisa kubatana kutaurirana zvakanaka, I think zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka.
VaHaritatos vatiwo basa rekuchera zvicherwa rinofanira kuitwa pachitevedzwa mitemo yezvekuchengetedza nharaunda, vachiti pari zvino pane vamwe vari kungochera pese pese vachiparadza masango nezvimwe zviwanikwa.
Isusu tiri kutarisa kuti mining nefarming iitwe sustainable, tichitarisa environment yedu, tichitarisa future yedu, mhuri yedu, vana vedu nevazukuru vedu. Saka what we are saying in short is that let's look at the future yedu and not look zvanhasi chete.
Mukura anoona nezvemabasa ezvemugodhi musangano rechamber of mines of Zimbabwe vaDavid Mashanga vaudza Studio 7 kuti nyika ine mitemo yakajeka inotaura kuti mabasa ekurima nekuchera zvicherwa anofambiswa sei, uye kupokana kuripo kunokonzerwa nekuti mitemo iyi haisi kutevedzwa.
Tinokurudzira kuti tini titeedzere mitemo. Vamwe vanenge vasingaizivi mitemo iyoyo, saka vanofanirwa kudini? Kudzidziswa. Vamwe vari kutyora mitemo nokuti hapana zvavanokwanisa kuitwa. Ndosaka mainstitutions achiuya achidini? Anofanira kuuya achienforce. Saka iyo nyaya yekuti tiri kuteedzerai mitemo, pane dambudziko here panyaya yekuti mutemo wakashota? Handifungi kudaro, asi isusu sevanhu tiri kuteedzera here mutemo?
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vaPolite Kambamura vatiwo mabasa ekurima pamwe nekuchera zvicherwa akakosha kunyika, nekudaro anofanira kudyidzana kusimbisa upfumi hwenyika. Vati muzvicherwa munobva zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira zvinhu zvekurimisa, nekudaro makambani ezvicherwa anofanira kutsigira mabasa ekurima zvakasimba. VaKambamura vati zvinofadza kuti pane mamwe makambani ezvicherwa akaita seZimplus ave kutotsigira mabasa ekurima. Mwedzi wapfuura Zimplus yakaisa mamirioni 15 emadhora ekuAmerica muchirongwa chekuchengeta mombe dzenyama nemukaka munyika yose. Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Javangwe vati zvakakosha kuti varimi nemakambani ezvicherwa vashande pamwe chete kuti nyika iwane chikafu chakakwana pamwe nekusimudzira upfumi.
Tinoona kuti vemamainzi edu vane pakusenza apa, tinotarisira kuti vanoita vachibatsira vari munharaunda panechi mune mamainzi avo. Saka zvavari kuita izvi zvekuti vakwanise kubatsira varimi kuti vavabatsire nezvikwereti, vavabatsire kwatoti kukapasiteta pai kuva nezvekushandisa kuti vakwanise zvataona kuti vakwanise kuita mombe nezvitani vakuita mukaka. Mombe dzedu vari kubatsira kwavari kuchera, vari kubatsira kuti mombe dzive dzakanaka.
Mukuru weZimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vati show yegore rino yatanga zvakanaka chose.
Show yatanga nhasi yatanga zvakanaka. Apo neapo pane zvinhu zvoda kugadziswa asi yatanga zvakanaka. Vanhu vangu vachinetsika kupinda mukati matiketi anga apera nezuro. Saka takagadzisa mamwe matiketi kuti vanhu vapinde nhasi. Ende iye zvinhu izvi zvatiri kuona mastands vazhinji vari kupedzisa kugadzira mastands avo, asi mazhinjiwo zvakare akusenza.
Varimizana kubva kumativi mana enyika pamwe pamwe nemakambani zana nemakumashani manomwe vari kuratidzira pashow yegore rino iyo ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechina. Show yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19 uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushow. Vamatibiri vanotiwo veruzhinji vanokwanisa kuona zvinenge zvichiitika kushow pamadandemutande akaita sezoom nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 294 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevanomwe kana kuti 4607. Ukova vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe kana kuti 129,919. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru makumi mashanu nechimwe nemazana matatu ane makumi manomwe nemumwe chete kana kuti 3,051,371. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri negumi nechimwe nemazana masere ane makumi masere kana kuti 2,211,880. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabayiwa nezuro nhomba yekudzivirira COVID-19 yechitatu iri yemhando yePfizer. Izvi zvinotevera kutambirwa kweurongwa hwekuti vanhu vabayiwe nhomba yetatu. Vasati vabayiwa nhomba yetatu, vaBiden vakaudza vatori venhau pamuzinda wavo weWhite House kuti kubayiwa zvakare nhomba kwakakosha, asi vakati chakanyanya kukosha kuona kuti munhu wese abayiwa nhomba dzekutanga. Hondo yekurwisa vanopfurikidza mwero muBurkina Faso iri kuona mauto emunyika iyi achishoropodzwa zvikuru nepamusoro pekutyora kodzero dzeveruzhinji. Asi hondo yekuti veruzhinji vatambire zviri kuitwa nemauto aya yatora matanho matsva, mauto achishandisa matarenda avo ekuimba achikurudzira mabasa ari kuitwa nemauto kuburikidza nenzimbo. Pane mauto gumi nemashanu ari kuimba pamusoro pezvinoitika munzvimbo dzekurwisana kufa kwevanhu pamwe nekurwiswa kwevavengi. Pamagungano akaita seUnited Nations nemamwe ari kuitwa munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakarumbidza hurumende yavo vachiti yakwanisa kudzikamisa upfumi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana navo pamaonero aya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina svondo rapera kuburikidza nevhidhiyo yavainge vaita sezvo vanga vasina kuenda kumuzinda wesangano iri kuNew York nekuda kwechirwere checovid-19, vaMnangagwa vakati hurumende yavo yaumba waro wekugadzirisa upfumi hwenyika.
Zimbabwe launched Vision 2030 aimed at improving the lives of our people while sustainably managing the environment and ensuring that no one is left behind. The pursuit
of this inclusive
Zimbabwe yakaparura chirongwa chevision 2020 chakanangana nekusimudzira upenyu hwevanhu vedu izvi zvichiitwa tichiita zvirongwa zvisingakanganisi mamiriro egunze tichiona kuti hapana anosara kumasure. Izvi zvabatsira kuumba mabasa uye kuderedza urombo nekuwanisa vanhu mabasa.
Vachipa pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yezanupf vagilbert mponda vati ichokwadi kuti upfumi hwenyika huri kugadzikana.
Upfumi hwenyika huri kufamba mune gwara rakanaka uye zvematanho ari kutorwa nehurumende ari kuratidza kuti upfumi huri kugadzikana. Mitengo yanga ichikwira izvozvi yadzikama yateramira, uyezve kunyanyoshupa kwavachita mari yekunze foreign currency izvozvi kwagadzirika nekuda kweauction yeforeign exchange auction, uko kwokuti musika wemari wakaiswa nehurumende wekuti vanenge vachiida nevanenge vachitengesa vanosangana ikoko pamutengo uri pachena, wekuti munhu wese anoona kuti mutengo uyo wasvika ipapo sei.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati upfumi hwezimbabwe huri kusiya vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo.
Ugwaro reworld bank inonzi economic update yakapublishwa muna June iro gore rino, gwaro iri rinoratidza kuti vana vezimbabwe vakapinda munjodzi yepoverty vakawedzera ne 20% kubva muna 2018 kusvika pari zvino 2020 gore ra 2021 harisati rane mari zavo. Zvakakosha kuti tidzoke pa 2018 nekuti munoziva kumashure kwetaitaurako taitaura kuti budget ra Minister of Finance harisi kubata upenyu hwevanhu, vari kuvavarira kuita budget surplus vasingakwanisi kupa vanhu mari inoita kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Ndo zvakonzera kuti vanhu vapinde muextreme poverty. Ndo muenzaniso ndakambopa mazuva makore apfuura mumashure ndichiti zviri kuvavarira budget surplus izvi zvakafanana nekuita sababa ari mumusha mumaraini ari kuti ini handina chikwereti nemunhu, mari dzangu dzakamira zvakanaka, iye vana vake vasi kuenda kuchikoro, iye vana vake vasi kunorapwa vachidya nhoko dzezvironda. Ndo zvindaya ndichireva, ndo petasvika petakuona mafigures anotyisa kuti hafu yevanhu vezimbabwe 7.9 million people vari kurara vasina chavadya.
Hurumende inoti gore rino iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira nezvikamu zvinomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 7.8%. IMF inoti iri kutarisira kukura kweupfumi hwezimbabwe nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6%. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvichanetsa kuzadzikisa zviri kutaurwa nehurumende neIMF nekuda kwemitemo yemabhizimisi isina kujeka, uori, kushayikwa kwemagetsi, chirwere checovid-19 nezvimwe zvimhingamupinyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mitambo. Makundano enhabvu echibuku Super Cup ari kutanga mangwana nemitambo ichatambirwa muulawayo mutare nezvishavane. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum iri kudzoka iri pamberi pezvikwata zvese zvemugungano rePremier Soccer League mushure mekuita gadziriro yakasimba nekutamba muCup Champions League. Kunyange hazvo isina kuenderera mberi zvakanyanya nekurwa nese Grande Esperance yekuAngola munharaunda yekutanga, kwokwekwedza chete kwayakaita mumakundano aya kwakavabatsira mukugwinya pamwe neruzivo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaAlpheus Makombe vanoti izvi zviri kupa FC Platinum gumbo rimwe chete pamberi pezvikwata zvese zvemupremier soccer league.
Yakakundikana zvayo muchampions league asi yakaita gadziro yakanaka, gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakare.
Kogona kunenge kudana ine mutambo nehwahwa iyo ine point imwe chete chete mumitambo mina ye group 3. FC Platinum ine mapoints mapfumbamwe, mapoints matatu pasi pengezi Platinum Stars iyo irikutungamira gungano re group 3 irori. Ngezi Platinum Stars iri kusangana ne Triangle munandare imwe chete yemandava stadium mangwana. Asi maziso ese ari pa Dynamos ne Highlanders. Idzo dzichangobva kutambidzwa mari inoita iyo mamirioni mashanu nezviuru mazana matatu zvemadhora 5.3 million nemwe kambani yemuZimbabwe. Dynamos ndiyo iri kutanga kupinda munandare neyadha muNational Sports Stadium mangwana, ichizoteverwa ne Highlanders nechina apo iri kusangana ne Blues Chiefs mu Barberfield Stadium mumutambo we group 2. Muraridzi we Dynamos Tondera Indiraya anoti hapana chavari kutarisira mumutambo uyu neyadha kunze kwekukunda.
Tirikushanda nesimba kunyange zvazvo nguva yatinayo isina kunyatsa kutita, isina kunyatsa kutikwanira, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya nyanya vanotitsigira. Zvichatipawo mukana wekuti tirambe tichisimbisa vakomana vedu maringe nekugadzirira kwatiri kuita mitambo ichazoteera.
Pimwe mitambo mugungano reDynamos iHerentals iyo iri kusangana neZPC Kariba mangwana zvekare Cape United ichibandana neHarare City neChina. Ko Blawayo Chicken Inn iri kutamba neBlawayo City muBarberfield Stadium mangwana mune mumwe mutambo weGroup 2. Mugungano rezvikwata zvinotambira kwaMutare reGroup 4 mitambo yese iri kwamangwana. Black Rhinos ine Tenax, Kedmon Bullets iyo inoratidzwa naNesbet Saruchera ichisanganawo neManika Diamond. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro-soro magungano mana aya ndizvo zvinoenda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tine urombo kuti nhasi hatisi kukupai chirongwa chitsva cheThe Connection na 8 PM, asi tichadzokorora chirongwa chatakakupai svondo rapera.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzotaura pamusoro penhumwe United Nations yakakosha iri kushanyira Zimbabwe mwedzi unouya. Chirongwa cheHarare Agricultural Show choitwa muHarare paine kurudziro yemubatira pamwe pakati pemakambani ezvicherwa nevagari vekumaruva. Varimi vochema-chema zvikuru nekukwira kwakaita mitengo yembeu nefotereza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.